umtali wesiziva ngubani na inkunze mnyama ngoba mkabuko yabonge makochini kokalisitha hayibo bathini hayibo babize balethe dabengwa balethe sikhulume labo khangela kubone ukwenzakalani kanti khangela empumalanga khangela
bachitaura pachitiko chekuparuremekedzo urwo mublawa nemswechitatu manheru sachigaro wezipra veterans trust vabhenmove vakati vadavengwa vaive varatidza ushingi pakukwanisa kumutsurudza bato rezapu izvo vakati zvaive zvakafanana nekuburitsa vatsigiri vebato rezapu kubva mumadhaka vanwe vakaudza Studio 7 kuti sangano ravo rakaona zvakakodzera kuparuremekedzo urwu kuna vadhavengwa nekuti munhu aratidza kuramba akamira pazvinangwa zvakarwirwa hondo yerusununguko.
Ezimazipra takaona izvozvi kuti zvavakodzera kuti tipe chikodzero kuna baba Dumiso Dhavengwa kuti akakwanisa kuti asimudzire maonero avava Dr. Joshua Nkomo yokuti vanhu vekuZimbabwe varambe vakavatana vasingasarudzani nekala kana kuti nemarudzi. So ndizvo takaona kuti baba Dumiso Dhavengwa ane chiono anokukurudzira mapolicies aDr. Joshua Nkomo. So tiri kuda kuti timukudze kuti aendere mberi nokusanganisa marudzi ese ekuZimbabwe kuti awirirane haikona kuve nemhirizhonga pakati kwemarudzi pakati kwevanhu.
Vachipindura mbvunzo wekuti sei vaive vaona zvakakodzera kupa vadhavengwa ruremekedzo urwu panguva ino, vanwe vakati zvakakosha kupa munhu ruremekedzo rwaanokodzera ari mupenyu, vachitiwo sangano ravo raida chose kuve rakaita izvi kare asi raitadza kuita izvi nekuda kwezvikonzero zvakasiyana-siyana. Vadhavengwa avakapiwa mhenduru nesetifiketi kana gwaro semucherechedzo wekutenda mabasa avo mune zvematongerwo enyika, vakatenda zvikuru vamwe vavo neruremekedzo urwu vakasetsa vanhu vaive pachiitiko ichi apo vakati vaive vachigara vachizvibvunza kuti vachapiwa mubayiro wakadai rini. Vadhavengwa vakati chinhu chinovarwadza zvikuru kuti veruzhinji vachiri kuramba vachitambura iyo nyika yakawana rusununguko, vakati zvakakosha kuti vakuru vakuru vezvematongerwo enyika vayeuke zvinangwa zvehondo yerusununguko.
Sangene matombo kangela isa sangene jelele makangela isa sangene plumti kangela isa sangene folosi kangela isa sangene kangela iza lomnyama wezulu kangela iza lomnyama oya 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 bokoko bethu naza nahamba nasichiyela inhlupho ezweni nishiya nembeko ingekho emhlabeni. Hawu bakithi zizweni izindaba ezisemhlabeni ziyasengwa inkomo ezimithiyo
vadhavengwa avo vaive mukuru mukuru wemauto ezipura panguva yehondo vakasungwa pamwe chete nemushakabvu vaLookout Masuku mugore ra1983 vachipomerwa mhosva yekuda kupidigura hurumende. Vakazosunungurwa mugore ra1987 mushure meunity accord vakave gurukota rehurumende kubva mugore ra1992 kusvika muna 2000. Pari zvino vadhavengwa ndivo mutungamiri webato rezapu. Ndakamirira Studio 7 mubulawayo ndini Taura Ishava.